tatenda hurumende yeZimbabwe na ambasada pari kuGMN excellent ambasada machinga idzi vakamira mira vakatibetsera kuzakwanisa ndakakwanisa kusvikira kuHungary tikabhadhara matikets edu negovernment. Saka ndakakwanisa kusvika muZimbabwe last 2 weeks. Pari zvino tiri muZimbabwe kusinzi kunzvimbo yandaigara kwakusina kuwanikwa kuita hondo kana kurwisana. Chikoro chichiri kuenderera mberi. Saka pari zvino chikoro changu kwandiri kuVenice National Medical University tiri kuita zvikoro online. Saka takatanga kuita zvikoro online tiri kudzidza zvakanaka edu since takamboita maonline classes panguva yeCovid. Iko zvino ndova tichiri kuita maonline classes eCovid butwo zvinhu zviri kutishungurudza vose mastudents namumastudents in general vangari kuUkraine ndezvekuti hondo ikasazopera toita sei.
Mati makwanisa kutaura here nehurumende pamusoro pezvikumbiro zvamunoti imi muri kuda kubva kwavari?
Takakwanisa kutaurawo negovernment yeZimbabwe that is Ministry of Health neubatanawo semastudents kuti tikwanise kuitawo chikumbiro chedu kuhealth council of Zimbabwe kuti kana zvichikwanisika zvichiitika matiintegrate mumayunivhesities ari muno muZimbabwe. Kunova kuZimbabwe tine UZ ne Midland State University. Saka ndo yatachikumbira kugovernment yeZimbabwe kuti kana zvichikodzera kukwanisa kutiisa mumayunivhesiti aya. Ende chikumbiro chedu chaigiri chikumbiro chekuvafosa kana kuti itai zvito zvamunofanira kuita sandizvo chine tirikungokumbirawo sevana veZimbabwe kuti tiwanikewo zvokuita because 4 years is years togona kufunga kuti togona kutangidza pasho but kuvabereki zvaichizovaremera nemaschool fees. Saka ndochikumbiro chatataisa kugovernment yeZimbabwe.
Mati mawana mhinduro here kubva kuhurumende?
Pari zvino hatisati tapindurwa because mastudents azvina akawandisa ende maybe pamwe ivo segovernment vachiri kuconsider kuti kana vachizotibvumidza zvinotarisirwa kubatirwa semastudents kuti vatipinde mayunivhesiti aya ndezvipi. Asi tine tarisiro chaiyo kuti vachatifungawo semufungiro wavakangotiita kuti tiri kuUkraine vavotipinzawo mayunivhesiti aya. Isu semastudents tinenge tiri kuvapromisa kuti kuchinge kunzi tapinda mumayunivhesiti tichashanda nesimba nekuti since government yakatibetserawo tarisiro yedu ndeyekuti tibetserewo Zimbabwe senyika. Asi chikoro tichiri kungokontinua tichiri kudzidza ivo tichitaurawo negovernment. Asi tichipedza ndoda kutenda government pane zvese zvaigatiitira semastudents because tarisiro yedu kana tarisiro yevamwe vanhuyaveri yekuti government pamwe ichatadza kuita basei. Asi government yakabetsera zvikuru zvisingaiti. Kuna mastudents achiri kunana Hungary kunana Poland vachiri kutengerwa matikets pari zvino vachiri kungouya muno muZimbabwe.